Ricky Fire, Ricky Fire.
Oh no 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 no.
Show
no.
Them style.
Yeah.
Zion
Music.
Firefoot.
There's no danger.
Deshe kumafaro, sakafara, simudza sele, usanyara, baby, pano Maria kazara, ngadi bururuke kunge jara jara, baby waina, iwe baby waina, vashainire kuita se unoshaina, usatomboka kunze kunei, bata mchuno, azunze uchi waina, saka baby waina, iwe baby waina, vashainire kuita se unoshaina, usatomboka kunze kunei, bata mchuno, azunze uchi waina. Rekedzera muviri uchiwaina flexa body kunge muchaina kurunga chiuno ndigova laina kuti pauri yavamire ana faina ndinewe mudanzi ndinoshaina swedera paduze umbundi aina waina zviri slow usamanya tora nguva yako uchiwaina uri kumwe inditenge mutambiro wako waita ndipenge zvaunoda zvese taura.